This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 18 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorwisana nevakarwa hondo yerusununguko muHarare, apo kunetsana mubato rezano PF kuri kuenderera mberi. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nezvamamiriro akaita zvinhu munyika. Mumwe mutongi wedare repamusoro muBulawayo anoti achapa mutongo wake svondo rinouya panyaya yemakanzura eguta reGweru akambomiswa basa ayo ari kuda kuti adzokwe pabasa. Munhu mumwe chete anofa nechirwere chetyphoid, apo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wakwira kusvika pa23 muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti pose panorwa nzou uswa ndohunonzwa nekutsokodzerwa nekudaro zviri kuitika muzano PF zvave kukanganisa vanhuwo zvavo. VaTsvangirai nhasi vaita misangano nevatungamiri webato ravo muMashonaland East. Blessing Zulu Studio 7 aenderera mberi nehurukuro yedu navatsvangirai tichitanga nekunzwa nezvemisangano yavari kuita mumatunhu ose emunyika negadziriro yavari kuita musarudzo dza2018.
Paweekend apa tinee tiri kugokwe 10% aGweru to Midland South. So haiwa zviri kufamba, nyangwa yatisina zvedu mari yakawanda sevamwe, asi tiri kufadzwa nokuti vanhu vedu hapana vanhu vedu vane new spirit yatiri kufara nayo.
Tichi tarisawo vatsvangirai tichitaura namai mujuru vari kutiwo pane dzimwe nhengo dzeMDC dziri kuenda kubato ravo reZimbabwe People First, munoti kudii nemashoko aya?
Aiwa isu hatirambidzi munhu kuti ajere bhatiyanda. That's why muchiona mwana vakabva kuzapu vakauya kuzanu vakaenda kundu vakaenda kunatekere kune vanhu vanongoita chinakirwa chokujoina fati. Isu hatina problem nano because chaachinakirwa. Pari nyaya iri panapa ndeyekuti MDC yakafomwa kuti izadzikise chido zvavanhu zvokuti vanga vadzvinyirwa namuganda nezanu. Saka nyaya ipapa haisi yekupembera kuti kuna vanhu vaviri vatatu vabva kuMDC vazojoina People First. Isu hatipopotedzani vanhu vakadaro, uye fokasi yedu haisi yekuti mai muzvuru. Fokasi yedu ndiyi mugabe nezanu ndo vasaka kuti nyika isvike pasika ipapo. Vasa handimbongori zvinhu zvakanaka kupembera kuti matura vanhu kana kuti kuna vanhu vekuopposition vari kujoina opposition. It's still opposition but nyaya iri papa Blessing ndeyekuti 0+0 sometimes changere inongoita end up ezero.
Tochitarisawo panyaya yekushanda nevamwe vanopikisa, muri kuti kudii? Muchiine danho renyu here rekuti munoda kushanda navo mubig tendum?
Satina murekedza izvozvi. Itangarachita that's why muchiona kuti tine program yatiba kuti emera national election reform agenda tichipusha nyaya yekuti mareforms aita. Tinotoda kuti isu tagara tatara kuti ngatibatanei tiseenze tigadzirise maconditions for election.
Ko tichitarisawo bata murefu bata mupfupi iri kuzanu PF muri kuonawo sei?
Ya zvinoazvosvika pamahombwe manje. Yeah, I know what the words are blessing. It's not because kune decision. I just got on the cap and the grace here. My old veterans here. I was not a good person. The country is willing. I'm gonna marry. When does that happen? When I share this is so. Murugu pe zamato umbo muzidi. You have chawe. No, no, zungu ni wala hili.
Mutungamiri webato rinopikisa MDCT Vamogen Tsvangirai vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mumwe mutongi wedare repamusoro muguta reBulawayo anoti achapa mutongo wake svondo rinouya panyaya yemakanzura eguta reGweru akambomiswa basa ayo ari kuda kuti adzoke pabasa. Mutoro dwe nhau Tauraishava anoti panyaya inotevera.
Mushure mekunzwa nyaya yakakwidzwa kumatare nemakanzura eguta reGweru yekuti adzorwe pabasa kudare reBulawayo High Court nhasi mangwanani, Justice Francis Bere vati nekuda kwekukosha kwakaita nyaya iyi munyaya dzezvekutongwa kwematunhu munyika, vachada nguva yekumboizeya vozopa mutongo wavo nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Gweta wa Reginald Chidawanyika, au wanoe rimwe remagweta ari kumirira makanzura akambomiswa basa aya, vaudza dare kuti makanzura aya anofanirwa kudzoka pabasa nechimbi chimbi, sezvo vakasarudzwa nevanhu kuti vatungamire mabasa ekanzuru, uyewo vakamiswa basa zvisiri pamutemo. Vachidawanyika vati mutemo wakashandiswa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere, chikamu cheSection 114 yeUrban Councils Act hauchisiri pamutemo sezvo uchipokana nechikamu cheSection 178 chebumbiro idzva remitemo yenyika. Asi gweta rehurumende vaEfrem Mukucha vati vaKasukwere vakaita zviri pamutemo sezvo vakashandisa mutemo weUrban Councils Act nekuti mutemo mutsva unofanirwa kuvepo hausati wavandudzwa nedare reparamende. VaMukucha vakumbira kudare kuti kana zvakaitwa navaKasukwere zvisiri pamutemo, dare rinofanirwa kupa nguva ingade kuita gore yekumisa kushanda kwemutemo uyu kana kuti inonzi muchirungu Declaration of Invalidity kuti vawane mukana wekugadzirisa nyaya iyi. Vatiwo makanzura afanirwe kudzorerwa pabasa nekuti mhosva yavari kupomerwa yakakura zvikuru. Asi vabere vabvumirana negweta remakanzura kuti pamwe vanogona kusabatwa nemhosva yavari kunenedzerwa, saka kunenedzerwa uku hakungave chikonzero chekuti varambe vakamiswa basa. VaCornelius Elipiwe vanoesa chigaro werimwe sangano rinomirira vagari reGweru Residents and Ratepayers Association vanoti vari kufara zvikuru kuti nyaya yamakanzura yanzwikwa mudare.
Inyaya yekuti commission inge iriyo iripo ende irambe yakagara kwengo yakareba hazvina zvazvinotibatsira nekuti iwo makanzura achisarudzwa anosarudzwa kuti anga ariwo anenge achibata nyaya dzevagari achidziendesa kukanzura.
Bazi rezvekutongwa kwematunhu rave nenguva richidzinga kana kumisa makanzura basa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraishava.
Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere chetyphoid, vamwe makumi maviri nevatatu vachinzi vabatwa nechirwere ichi kubva pakatanga kuonekwa chirwere ichi muHarare kusvika pari zvino. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kunyanga hazvo kanzuro yavo iri kuita zvose zvainokwanisa mukudzivirira kupararira pamwe nekupedza chirwere ichi, iri kushandawo ichishushikana nekurwirinodzokorora. Iri kushushika nawo nekukwira kwehuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi. Ngatinzwe hurukuro yataita navachideme.
Chirwere chetyphoid hongu chirimo, pane vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa vaine chirwere ichi, vakarasirwa neupenyu hwemunhu umwe chete asi tirikuramba tichienderera mberi nekudzidzisa vanhu nezvechirwere chetyphoid. Izvozvi mukaisa mamuzipepa, tine maadhivheti, ende pamaredhiyo tine maadhivheti ekudzidzisa vanhu. Mukaenda pagiraundi vanhu variko vakudzidzisa vanhu nezvetyphoid. Imishishi nezvidzimukiziregadzisa kuti mvura inge ichizowanda muHarare kuti vanhu vasazenge vachichema nemvura. Mara vatiritakura kuda zvidu zvemarara zviri kutura zvidzingo mbeya mbeya mumarikiti dzitakura marara.
Munhu akashaika uyo akashaikira kupi vachidema?
Uyo akashaikira muHarare.
Iri nzvimbo ipi? Nekuti tinonzwa matunhu akabatwa nechirwere chaakati wandei muHarare. Asi munoona here kuti kanzuri iri kubudirira mukumisa chirwere ichi? Tichiona kuti svondo rapera, vanhu gumi nevashanu vanga vabatwa nechirwere ichi. Musvondo rino taane makumi maviri nevatatu pamwe chete nemunhu umwe chete arasikirwa.
Kubudirira tinenge tichibudirira kungoti chirwere zvazvinoitaka ndekuti vanhu vanofanira kunge vachiteererawo zvinhu zvavari kuudzwa nekanzuri yavo.
Tinoona kuti parasikirwa munhu neupenyu apa vachideme, chii chiri kuita kuti kanzuru isatare chirwere ichi sedambudziko hombe?
Dambudziko iri idambudziko hombe vakandimiri. Dambudziko hombe pari zvino izvozvi madhipatimend ese ekanzuru ari kumhanya nechirwere ichochi kuti dhipatimendi rese rinezvarinoita kuti ringe richikwanisa kudzivirira ringe tichabata.
Ko, panyaya yedzidziso iyi vanhu vari kutambirawo sei danho irori ramuri kuita? Muri kuona paine shanduko here?
Hongu shanduko iripo. Tinenge takuwana vamwe vanenge vachiozobvunzawo kuti nhai zvamira sei, vanhu vanenge vachiteerera vachinzwa dzidziso yedu yatenge tichivapa. Asiwo kune vamwewo vanozirambawo vasingateereri, vanoramba tichizoitawo zvinhu zvinenge zvisingatenderi. Asi kuti
mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Zvinonzi paita bata murefu bata mupfupi, apo mapurisa anga achirwisana nevaive vari hwehondo yerusununguko. Ava vanga vachida kuita musangano wavo pamahofisi eZANU PF muHarare vakakundikana kwakuzoenda kuCity Sports Center uko kwaita chitsvuku. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Varwi vehondo yerusununguko varambidzwa kuita musangano vanga vachidya magaga mambishi uye vaudza nepfenyuro yeStudio 7 kuti vashatiriswa zvikuru nemaitiro emapurisa. Mumwe murwi werusununguko, amai Agnes Yakurima, vati vanoshamiswa zvikuru nekurambidzwa kuita musangano wavo. Vakati chanyanyovagumbura nyaya yekuti vange vachiita musangano wavo murunyararo.
Ende vanhu vatinofanirwa kutaura navo vanoziva maproblems edu nekunetsa kuti ipolitical leadership. Mapurisa vari kuministry, but Minister Chombo waramba vati ini handizi nino ndapa order yekuti mapurisa aite take asi vanhu.
Mumwe murwi werusununguko anga achitarohwa nemapurisa ati chinangwa chavo chave chekubudisa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF vasevhi yakasukuwere mubato reZANU PF pamwe chete nevanozviti G40.
Kasikwa kati ZANU PF ngaabude nyika ino yese yatambudzika, vana mai vedu vari kutambudzika. Musiku hwani kasikwere mubvunzei kuti iwo wakaona chigato chako chona sei.
Ambuya Monica Mapako, avo vahwiwidza zvikuru vachitaura neStudio 7, vati zvinovashungurudza kuti kunyangwe vakaenda kuhondo vari kunonga svosve nemuromo.
Tinonzwa kuchema inini, tinonzwa kurwadziwa inini. Nyika inoikei handitukwa inini nemunhu watakasunungura nezvamwari vane mapurazi 14 mombe pano mukaka zvikoro. Ini handina kana chandinacho inini.
Mushure mekurambidzwa kuita musangano uyu, vamutsvango vazoita musangano nevatori venhau pamusoro pechiitiko chanhasi, vakashora zvikuru kushungurudzwa kwevaive varwi verusununguko ava.
Isusu takaona kwakuitwa vote of no confidence nevanhu ivavo. Membership yedu ikabuda ikati hazvibvumi, hatitambiri zvakadaro, tiri marevolutionaries vari scientific vanoteedzera science. Ndomarikuru atakaita hondo.
Mubato reZANU PF mapindwa naPongwe uye pane kunetsana pakati pechikwata chinonzi G40 uye chimwe chinonzi chiri kutungamirwa nemutevedzeri womutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mutevedzeri wemunyori mukuru mubato reZANU-PF muboka revechidiki vakudzai Chipanga avashora zviri kuitwa navamutsvangwa nevamwe vavo.
Vanhu vangachiratidzira vasi vanhu vakarwa hondo ba. Mavhendazi nematagisi aiwana naChristopha Mutsvangwa naMatema Danda kuti vauye kuzoratidzira. Havasi vari varwehondo. Mavo veterans chaivo anosapota purezidendi vaMugabe. Haungatiwe unosapota purezidendi vaMugabe and haudi mai Mugabe. Purezidendi vaMugabe namai Mugabe, that is a one unit. So hakuna muwo veteran anorasika gwara raakarwira hondo gwara remusangano angati ndosapota vaMugabe ndisingasapoti naMugabe.
Saka imi sevechidiki muri kutipowo gadziriswa sei zviri kunetsa izvimbato?
Isu sevechidiki tiri kuti Christopher Mutsvangwa arasa gwara reZANU-PF. Masekretary general wake aimbove wake sezvo vete vakadzingwa mazuva apera muutungamiriri wemawall veterans varasika gwara remusangano weZANU-PF. Zvakangoita vana Jabulani Sibanda, zvakangoita vana Edgar Tekere, zvakangoitwa vana Dick Passengers. So isu semayouth yemusangano weZANU-PF hatisharecognize vana Christopher Mutsvangwa sevamwe vedu musangano weZANU-PF. Hongu vachine makadzi achiri kuti ZANU-PF. But they are now calling for their officer from ZANU-PF.
Mutevedzero munyori mukuru muboka revechidiki muZANU-PF vakudzai Chipanga vachitaura na Blessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080, ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuUganda nhasi akanda utsi unokachidza kuvanhu vanga vachivhota muguta guru renyika iyi reKampala. Vanhu ava vanonzi vanga vachiratidzira kuti vanga vachirambidzwa kuvhota. Mutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni vari kukwikwidzana nevanopikisa vanomwe kusanganisira vaKizza Besigye. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaGeorge Charamba nhasi vaudza paramende kuti hurumende yeAmerica ndiyo iri kudzorera kumashure chirongwa chayo chekuvandudza nyaya dzekutepfenyura kana kuti digital migration nekurambidza mabhanga nemamwe makambani ari muchirongwa ichi kutambira mari inobva kuZimbabwe. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko maererano nekuti chirongwa ichi chave papi, vacharamba vati hurumende iri kunetseka chose kubhadhara mari kumakambani ari kuita chirongwa ichi nekuda kwezvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Vacharamba vati kaviri kese mari yainge yabhadharwa kune imwe kambani yakavharirwa mune rimwe bhanga kuGermany nekuda kwezvirango izvi. Vati izvi zvave kukanganisa chirongwa ichi. Vati sezvo kambani iri kuita chirongwa ichi yeHuawei ichibva kuChina, hurumende iri kuronga kubhadhara kambani iyi nemari yekuChina. Asi vatiwo vakataura nekambani kuti kana zvichiita ishandise mabhanga ekuSouth Africa kuti Zimbabwe ikwanise kubhadhara pasina kunetseka. Chikamu chinoona nezvekuburiswa kwemashoko pamuzinda wekuAmerica muZimbabwe chati hachina zvachinoziva panyaya iyi uye chati vacharamba ndivo vane ruzivo nezviri kuitika. Vacharamba vati chirongwa chedigital migration chichatora mamiriyoni angangosvike mazana maviri emadhora uye kusvika pari zvino chirongwa ichi chavapa zvikamu makumi matatu nechidimbu kubva muzana kuti chipere. Vacharamba vabvumawo kuti mutemo wezvekutapwa kwenhau nekutepfenyura yave kunyadzisa sezvo isingaenderani nezviri kuitika mazuva ano uye vati inoda kuvandudzwa. Asi vati hurumende iri kutora nguva kuita izvi sezvo ichida kuita musangano navose vane chekuita nezvenhau kuti vazeye zvakabuda mutsvakurudzo yeInformation and Media Panel of Inquiry nedzimwe. Vatiwo bazi ravo rinotsigira mutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court masvondo maviri apfuura wekuti vatapi venhau havafaniri kusungirwa kuvhunidzwa basa ravo. Vatiwo hurumende iri kuronga kuita musangano nevaridzi vemapepa nhau nedzine vhenyuro nechinangwa chekuona kuti vatapi venhau vaita basa nemazvo vachitevedza mitemo yebasa. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatava nemoyo. Avo vapinda musangano wanhasi vati zvaitwa neparamende zvakanaka chose sezvo zvapanyika mukana wekuziva zviri kuitwa nehurumende. Vati nyika yanga isina ruzivo rwekuti zvinhu zviri kufambiswa sei panyaya dzekuvandudza nyaya dzekutepfenyura. Vatiwo zvinofadza kuti bazi rezvekuburiswa kwemashoko rinotambira mutongo wekuti vatori venhau vasasungirwe basa ravo. Zimbabwe ine mitemo yakati kuti inombunyikidza vatapi venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act nePublic Order and Security Act. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Panguva iyo zvinhu zviri kuramba zvichiondomoka munyika, mapato anopikisa ari kuswera achinakurirana nyoka mhenyu pane kuti vaiuraye. Izvi zviri kusiya vakawanda munyika vachichema nerekuti zvinhu zvicharamba zvichinetsa munyika sezvo mapato anopikisa ari kutadza kuita chirwirangwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Senzira yekutanga rwendo rwokugadzirisa zviri kunetsa munyika, mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo riri kupinda munyika richinzwa pfungwa dzevanhu kuitira kuti bato iri rizotora danho rinobva muvanhu mukugadzirisa zvinetswa izvi. Ukuwo mutauriri webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vanotiwo munyika mava kuda hurumende inofanotonga kana kuti Transitional Authority panguva iyo vezvematongerwo enyika vanenge vachironga waro hwesarudzo. Rechoto weStudio 7 atanga nekubvunza vaGutu zviri kuitwa nebato ravo panguva iyo zvinhu zvaita manyamamire nerongo munyika.
Isu sebato guru reMDC rinotungamirirwa naMorgan Tsvangirai, bazo rinodiwa navanhu vakawanda muno muZimbabwe, pane zvakawanda zvatiri kuita kunyanyanyanya mazuva ano. President wedu neutungamiri hwese hwemusangano huri kufamba huchitenderera Zimbabwe yose, uchisangana nevana veZimbabwe vemastructures edu tichionesana kuti zvino nyika zvaenda kumawere zvayavondomoka kudai todii. Navanhu vese vari kuti MDC ndimi bato guru, ndimi bato ratinotarisira kuti nyika zvaenda kumawere, ZANU-PF hapasisina, yavondomoka, Mugabe haasisina zvaachakwanisa kuita wamukweguru, todii. Isu titori vanhu vakatogadzirira kuti muchirungu anotivo we are the government in waiting, takatosunga matomu edu tichigadzirira kuti chero mangwana chaiye zvikanzi vatangirai netimu yenyu pindai muofisi, tinokwanisa kupinda muofisi tichitonga zvejekerere, tichitonga zvegudza ruzhinji.
Ndodzokera kwamuri vaMafume, munoti kudii nezviri kutaurwa navaGuti izvi?
VaGuti vanenge vasiri kurarama munyika yeZimbabwe. Problem iripo hatiti kuita competition yokumhanya resi nema-100 meters yakaita kuprimary kana tinokuimba pasekondari. Vanhu muZimbabwe vari kutambura, vanhu havana chikafu.
VaGutu, munowirirana here nezviri kutaurwa navaMafume izvi?
Hatirambe kuti panofanirwa kunge pane imwe hurumende inezenge ichitora masimba kubva kuZANU, nokuti ZANU pache zvaisha yaane mapato akawanda. Kune vamwe vanozviti Generation 40, vamwe vanozviti Team Lacoste, vamwe hazvichahwisisiki, yangova nezvimedu medu. Saka tiri kuona kuti nezvaitika nhasi musindo waitika nhasi, maozeto achibirwa vatiegasi nemapurisa zvangotaridza izvo kwaona ZANU yorwa pachayo, zvataridza kuti yaondomoka yatsemukana pakati kudai.
Ndodzokera kwamuri vaMafume imimi, sei vemapato muri kuswera muchinetsana nekurwisana musingaite chirwirangwe chekurwisa ZANU-PF yaondomora nyika?
Ndo zvatiri kufanirwa kuita. Ndosaka isusu patakatanga paya takataura nyaya yeGrand Coalition yekuti ngatiitei mubatanidzwa mukuru kuru.
Ngatibatanai
weza ari mudiki, weza ari mukuru, ngatibatanei tichazowana nguva yatichaenda kumaelection.
VaGutu, munowirirana nazvo here zviri kutaurwa navaMafume izvi?
Izvo tinowirirana nazvo, asi muchirungu vana Mafume nevamwe vake vanoita yanonzi hanzi blow hot and cold. Ndosandichiti vabatai chitsve, vabatai chotsve. Nhasi chaiyo mbepa reDaily News muno muZimbabwe taverenga nyaya yatotorovesa nehana isu vamwe tinzwazi tendai biti wati ivo ndivamwe vose ndingakwanisa kushanda navo. Joyce Mujuru ndokwanisa kushanda naye, Jabengwa ndokwanisa kushanda naye, asi hazvipi zvakaita kuti ndiite Coalition yaTsvangirai. Zvatotaridza kuti munhu ati ane ruvengo, vanhu vasati vatombotanga kuhereketa kutaura. Zvirimo munyuzepa nhasi, ukavhura peji 3 yeDaily News
Tendai Biti ari kutokotiwa achiti never, I will never ever have a coalition with Morgan Tsvangirai. Zvino zviri kutaurwa nemutauri webato rake nezvaari kutaura iye hazvitawirirani.
Ndinodzokera kwamuri mi vamafume. Zviri kutaurwa navagutu izvi ichokwadi here?
Aiwa, isusu hatisati tasvika panguva yekudimana madzita. Hatisati tasvika panguva yekuti unoti unobatana.
Achibiti wabuda mupepas achiti handisi ndakataura naTsvangirai.
Aiwa ka, mapepa nhau ndo mabasa avo. Vanonyora pane zvizhinji zvakawanda zvakataurwa navaTsvangirai pamusoro kedu pavatendai Biti, pamusoro paani nani. Izvini tisati tapinda muinclusive government pane zvizhinji zvaitaurwa nesu tichiri takabatana tichiti hatisi takaita inclusive government navamugabe, but takaiitawo neinclusive government navamugabe for 5 years.
Vagutu, sei kubatana kwemapato kusiri kuitwa nechimbi chimbi takatarisa kuondomoka kuri kuita zvinhu munyika?
Unoona rei kuti mapato abatane chimbi chimbi zvimwe nguva zvine zvisina hungwaru, nokuti pari zvino vanhu tinoti kuti tingobatana tisati tanatsoziva kuti mavalues edu akamira sei. Tinoti muchishona chedu kumanya handiko kusvika. Coalition ndoona ichavako, asi ngatisada kufosekedza zvinhu. Hanzi marriage of convenience nguva zhinji kana forced marriage hailasti, asi ndinoona zvedu vanhu tichizowirirana.
Ndochipedzisira nemi vamafume, munoti kudii nemashoko ataurwa navagutu?
Zviripo ndezvekuti iko zvino vanhu kana muchibatana unity, munobatana to do something, hamungobatani kuti tabatana. Tiripo tichemhuri chokuti ngatitange tadefina chatinoda kuita. Tirikubatana here for election? Tirikubatana here for mademonstration kuti tibvise vanhava? Tirikubatana here tigadzire transitional authority? Heni nenguvavo, nekuti munogona kuvharira vamwe panze mukakurumidza kuvhara moita sekuti maa kuda maposition. Nguva yekubatana iri kusvedera zvishoma nezvishoma. Heni chinangwa chatiri kubatanirana chiri kusvedera zvishoma nezvishoma.
Mutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume, manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC Tivao Bitgutu. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Murayiridzi mutsva wechikwata cheHighlanders Elroy Akbai wekuNetherlands ave munyika umo akasvikoratidzwa kuvatambi vechikwata cheHighlanders svondo rino. Mutorodo wenhau Mavelas Muhlanganya uye aita hurukuro nemukuru wechikwata cheHighlanders Vandumiso Gumede.
Tine ragi rakaoma chaizvo nekuti takachuzwa nebhank ADC kuti tive dzimwe dzematimu dzinowana rubatsiro kwavari. So although vavadzosa pasi mari yokupa matimu yese isu zvine Dynamos from 700,000 to 400, zvichireva kuti takakata down mashandisiro emari dzedu kuti tirarame. Asi mari yekuhoresa maplayer nemacoach ndiyo yakasara ikoko. So hatisi kutya kuti mari yokumuhoresa ichabva nekupi.
Zvii zvamungati kune vatsigiri venyu vangatarisire iwo mwaka mutsva uri kuuya?
Chinhu chikuru chazvo chandingakumbire masapota eHighlanders ndekuti tamuwanirai coach muyewani kuti nhasi asvika mangwana Highlander yakubhururuka. Hai, tinenge tisingafunge mushe. Mwana ngaasi kuzvara nhasi, womhanya nhasi. Ngatimupei nguva ajaire Zimbabwe, ajaire maplayers ake, afundise maplayers chaanoda iyeye kumatambiro ebhora.
Mukuru weHighlanders Vandumiso Gumede vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari muBulawayo. Vateereri, musakanganwa wachirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yeroora mamwe madzimai achinzi ari kuti haachada zvekubvisirwa pfuma. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anorwisana nevakarwa hondo yerusununguko muHarare apo kunetsana mubato reZANU-PF kuri kuenderera mberi. Mutongi wedare repamusoro muBulawayo anoti achapa mutongo wake svondo rinouya panyaya yemakanzura ekuTare Gweru akambomiswa basa ayo ari kuda kudzokera pabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti rambai muri panepfenyuro dzenyu. Tichange tichibatana zvakare muchirongwa chatinokupai nhau murimi rwechirungu.